chokwadi ichocho nokuti ndizvo zvatagara takataura isu committee kuti mabato akaita United Nations, AU neSADC hatifanirwe kunge tine zvikwereti ikoko. Saka vakamhanya-mhanya vakabhadhara ichokwadi kuti takanga tainda tinoti muchirungu mari asi tadzokera kumashure nenyaya yekubhadhara mari dzedu. Asi tinofara zvikuru kuti hurumende through Ministry of Finance vakamhanya-mhanya vakabhadhara mari iyoyo. Saka iye zvino takukwanisa kuvhota kuUnited Nations and zvimwe zvikwereti zvedu takati zvivabhadhare kuAfrican Union nekuSADC nekukomesa kuitira kuti iwa watinoti mastatutary obligations ange ari right, kuitira kuti Zimbabwe chero tichinetseka zvedu asi tisanyadzisa panyaya dzakadai dzokutadza kubhadhara United Nations mari shoma shoma yakadaro. Ukatarisa mari iyoyo yataiowa kuUnited Nations yakatosiyana nevamwe dzimwe nyika, dzimwe nyika dzotori kumamiriyoni asi isu tatine 81,000 iyo. Saka takaibhadhara, tinotenda zvikuru kuti treasury yakabudisa mari iyo tikabhadhara.
Chii chaachamboita kuti Zimbabwe inge ichikundikana kubhadhara mari iyoyi kana muchiti yanga iri shoma?
Zvamunoziva imi tiri kunetseka iye zvino nokuwana mari yekunze. Zvanyanya kunetsa ndezvekuti mari yekunze iri kuuya iri shoma nekuda kuti tanga takavhara mabhodha edu nenyaya yekorona. Saka mari yakawanda yekunze tinoiwana kumaexports zvatinotengesa kunze plus pamari inopinda yemabhodha vanobhadhara juti. Saka ndokwatinowana mari yakawanda. Nemi maZimbabwenzi muri kure ikoko kudiaspora ndimi munotibatsira nemari marepintenzi dzamunoita kuno kumusha ndiva inosvika iri mari yekunze maUS dollar. Saka apa tatine dambudziko iroro nekuti zvanga zvida kubhadharwa nemari yekunze zvakawandisa kusanganisira mishonga yekorona yevanorwara nekorona. Saka mari yakawanda ndokuva kune priority ikoko kuti timbobhadhara izvozvo. Nenyaya yechikafu zvezvakare tanga tine chibage chatanga tichitenga. Nenyaya yemafertilizer kuti varimi vakwanise kurima. Saka ndokuva kuchienda mari yakawanda. Nemafuta futi dhiziri nepetrol tinotenga nemari yekunze. Saka zvose izvozvo zvanga zvichiita kuti mari yekunze iite shoma. Asi apa hurumende yakamanikidza ikabhadhara mari yacho iyoyo.
Chikwereti chacha chemakore mangani, honorable?
Changa chisina makore akawanda, chachi chegore rakapera chete chikwereti ichochichi. Gore rakapera museri imo takabhadhara mari yacho tatiri up to date. Yanga ichingori yegore rakapera yakanga ichifanira kubhadharwa chete mari iyoyi.
Tichienda mberi, munotarisira here kuti hurumende icharamba ichizokwanisa kunge ichibhadhara zvikwereti zvakaita saizvozvi?
Sezvandombotaura pakutanga, isu sekomiti yeparliament patinogara misangano yedu nemaofficials ekuministry of foreign affairs tinogara takataura kuti idzodzi mari idzodzi dzakafanana nedzekubhadhara vanotimiririra kune dzimwe nyika vatinoti maambassadors aya dzinofanira kubhadharwa nekukurumidza. Marendi avo anofanira kubhadharwa nekukurumidza. Mari dzekuUnited Nations, dzekuAU, dzekuSADC, dzekukomesa dzinofanira kubhadharwa. Ndozvatinogara takataura izvozvi. Tinototaura futi nagavana wereserve bank kuti idzodzi mari dzinofanira kubhadharwa kuitira kuti nyika isapinda pakunyara fatika zvatakaita izvozvi.